vachitaura paurongwa hwanhasi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Manik Mangwana vati hurumende ine chido chekusunungura masaisai munyika. VaMangwana vapa muenzaniso weStudio 7 semucherechedzo wenhepfenyuro inopa vanhu mukana wekuita hurukuro pamwe nekugamuchirana kunyange miono yakasiyana. VaMangwana vati vakatukwa neumwe mutauri pane chimwe chirongwa cheStudio 7 asi vakati nepfenyuro iyi yakatsiura mutauri uyu uyezve zvakare ikazokumbira ruregerero nezvaive zvaitika. VaMangwana vati nhepfenyuro dzinofanirwa kushandiswa kubatanidza vanhu pamwe nekukurudzira runyararo nehurukuro.
I received a number of calls from Studio 7, which was the platform in which our interaction took place. I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was that they wanted to express their sincere apologies for the intolerance that had been expressed through their platform. Now, up to that point, whilst I always did my bit in engaging with the Zimbabwean citizenry through that platform, I still somehow considered them a pirate radio station. I think we know that label. I'm glad to this day we declare that there is no such a thing in our lexicon or in our dictionary called a radio, a pirate radio station. This is an example of a radio station promoting tolerance and dialogue.
Kunyange hazvo hurumende isati yapa mabhizinesi kunhepfenyuro dzemunharaunda sezvinotarisirwa nemutemo weBroadcasting Services Act uyo wakaiswa muna 2001, VaMangwana vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa ichazadzikisa kuvapo kwenhepfenyuro idzi.
Chido chizere. Nokuti mutemo wamuri kutaura wekuti 2001 pakaiswa mutemo wokuti kuve nemacommunity radio stations wakaiswa kana hurumende. Hurumende imwe cheteyo. Asi zvakaitika ndezvekuti 2001 ndopakauya yakazvitera, ndopakauya nhamo dzese dzatakaona vachirwisana nehurumende, vari kunze vachirwisana nehurumende. Ipapo panguva iyo yekudengenyeka ikoko nekudeka-deka kwese ikoko, hurumende yakamboti mirai tione kuti zvinogadzikana, iye zvinotaura ne-youth dispensation, zvinhu zvagadzikana. Sekutaura kwandaita, chido ndochakazara ende hurumende yavamunangagwa inoita zvayataura kuti inoita. Izvi muchazviona zvichiitika.
Mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku vati kushayikwa kwenhepfenyuro dzemunharaunda munyika kuri kumisa kufambira mberi kwebudiriro. Vatiwo chido chehurumende chinofanirwa kuonekwa nezviito kwete mashoko chete.
Nekushayika kwemacommunity radio station, vanhu vashayikirwa nekubudirira munharaunda dzavo, nokuti nhepfenyuro dziripo idzi dzemumaguta inhepfenyuro dzinongoita zvidimbu nezvidimbu nezvenyaya dzinoitika munharaunda dzakasiyana-siyana. Saka kana taane macommunity vanenge vachitotaura nezvinoitika munharaunda imwe neimwe, kungave kurasika kwembudzi, kungave kudyiwa kwemumunda kana chine chii, ndo zvinodiwa kuzikanwa nevanhu vanenge vari munharaunda. Ndo chiripo, asi chinokosha ndechekuti zvinhu zviitwe. Zvese zviri kutaurwa izvi tinozvitambira, tinozvigashira, asi takuti ngazvichiitwe.
Izvi zvatsigirwawo nasachigaro weMedia Institute of Southern Africa vaGolden Maunganidze, avo vatiwo kushayikwa kwenhepfenyuro idzi kuri kuita kuti izwi kunyanya revagari vekumaruwa risanzwike.
Kushayikwa kwenhepfenyuro dzemunharaunda dzatingati community radio kunokanganisa zvakanyanya budiriro munzvimbo dzakaita semumaruwa, nekuti izwi revagari rinenge risingakwanisi kuvandudzika kana kuti rinzwikwe nehurumende. Kana tine macommunity radio stations, vanokwanisa paine kutaurirana kuri neutano pakati pevagari nehurumende yavo. Zvoreva kuti nyaya dzebudiriro hapana chinosara, kunyange munharaunda iri kure zvakadii zvinenge zvichinzwikwa nevari muzvigaro zvekutonga. Isu seMr Zimbabwe tagara tichikurudzira hurumende kuti ikoshese mitemo ino kuti pave nepfenyuro dzakawanda, pave nemavoices akawanda anobva muvanhu, kuitira kuti charo pakutonga kwayo kwejekerere inenge ichinzwawo zvinodiwa nevagari ichikwanisawo kuzviita.
vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muZimbabwe Association of Community Radio Stations vakudza ikwangwari vati havasisina chivimbo nehurumende sezvo nguva nenguva makurukota akasiyana ehurumende achivimbisa kuzadzikisa mutemo weBroadcasting Services Act asi pasina chinobuda.
Ndinoona hurumende senyuita dambe nesu nokuti kana takatarisa kubva mugore ra2001 takawane vimbiso dzakasiyana-siyana dzinobva dzaibva kuhurumende nemaofficials ayo akasiyana-siyana asi hapana chatakaona chikuru chakaitika chinoratidza kuti hurumende inorevesa pane zvainotaura pamusoro pezvovo. Saka tinoonasa kuti hurumende yekuti adambe navanhu, hurumende haisi kutora zvinhu zvinodikamwa navanhu seriously. Saka zvinotigumbura uye zvinotikanganisa seorganization kuti zvinhu zvatanga tichitaura kwenguva yakareba zviri mubimbiro redu remutemo rezimbabwe zvanotarisirwa kuita ivo sehurumende havasi kuzviita.
Mukuru wecommunity radio Harare vagive mochipere vatiwo kunyange hazvo vari kutepfenyura padande mudande, izvi zvinoita kuti vateereri vashandise mari yakawanda zvakanyanya vakati ruzivo runofanirwa kuwanikwa nemutengo uri pasi.
Tanga tichishandisa tinoti maoffline and online alternative platforms ekuti vanhu vagona kunge vachitaura nyaya dzavo, asi kuziva kwavanongoitawo nyaya yekuti maplatforms iwayo anodhura, anotoda kuti vanhu vange vaine madata bundles, anoda kuti vanhu vange vaine airtime nezvimwe zvakasiyana, nemafoni akanakisa nezvimwe zvakasiyana siyana kuti vagona kunge vachiwana information iyoyo.
Zuva reWorld Radio Day rapembererwa pasi pedingindira rekuti promoting dialogue, tolerance and peace in Zimbabwe. VaEzekiel Dlamini avo vanoshanda kusangano reUNESCO vaudze Studio 7 kuti vakashandisa dingindira iri mushure mekuona kuti munzvimbo dzakawanda mune mhirishonga dzavanofunga kuti dzinogona kupedzwa kana nepfenyuro dzikapa veruzhinji mukana wekukurukura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.